medu mundo.
One, two, three, four.
Zika namata mwari huyu anatiba makomboreo. Oh, oh.
Africa medu mundo.
Makomboreo.
Hey, oh, 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 oh.
Makomboreo.
One, two, three, four.
Kana wandu wangu wando danwa nesikarangu. Vakazvinini pisa, vakanyengetera, ichapota nyika yavo ine. Ichapota nyika yavo, vatina mate mwari.
Yeah, yeah. Come on, let's go. Hey, yeah, yeah.
Jesus.